Kwazwai muri Zimbabwe. Zita rangu ndinonzi Michael Simbangilizwe Nkomo. Ndini mwana koma na wa baba Joshua Mkabogo Nkomo. Chipwe chitenza. Mtekwa tekwa shumba ya Zimbabwe. Ichoko adi kuti pane nyaye kuti mapfupa kana kuti marimens ababa wetu mtala wetu abviswe pa Heroes Acre kwaHarare aendeswe kumusha kwake ku St Joseph's kukezi uko kumatopo. Nyaya ndeyekuti ndiye pachake akakumbirisa banhu vazhinji kuti kana akashaya kana zvake zvapera zvenyika ino anoda kuno rara pasi pe vavereki vake ikoko kumusha. Ndiyo nyaya huru yacho.
Kwengu varefu muri yavankomo yange yakanyarara pamusoro penyaya iyi. Chii chakonzera kuti muchivabisa paHeroes Acre?
Risi chokwadi kuti makore ese aya atina kumbotaura nenyaya yacho. Takagara tichitaura nayo nenyaya yekuti tokumbira kuti July 1st aitwe holiday. Asi zvakodzeresa kuti tisimbise nyaya iyi ndezvekuti tazviona kuti mudhara wedu mudhara wetu paakarara akarara kuri kupinda vanhu vasina kana kumborwira nyika, kuri kupinda vanhu vasiriwo magamba, kuri kupinda vanhu vava vacho imhondi, vava vacho imbabva, vava vacho ndeve nhema. Saka Father Zimbabwe was a very straightforward munhu mupolitics, angari clean politics yake angari iri clean. Kana chitaura nemagamba kuti magamba chaiyo angari gamba chaizvo. Chekupedzisera ndechekuti ivo vamugave vakaramba kurasirwa ikoko kuva Heroes Acre nemhaka yei ameno ndivo vanoziva. Asi izvozvo zvinoratidza kuti hama yake kana kuti munhu aishanda naye akamubetraya yeye mugave nekuti ana kuzoenda kumakuva ikoko. Saka ndizvo tichiti isusu takuda kusimbisa nyaya iyi kuti Father Zimbabwe vaende kumusha.
Hurumende makaiudza here kuti munoda kubvisa vankomo paHeroes Acre uye hurumende yakati?
Nyaya yacho iyi hatisati taenda nayo kuhurumende nemhaka yekuti tichambokurukura isusu vemhuri kuti tione kuti toibata sei. Nemhaka yekuti kune mamutumo vabereki vedu ikoko, mama Mafuyana na Steven Icheka Nkomo. Saka tichambokurukura semhuri tozoti kana takuenda kuhurumende kuti tino apply kuti takuda kutora vanhu ava vaende kumusha kwavo uko.
Vankomo, pane zvimwe zvakataura nababa venyu vaJoshua Nkomo here pamusoro penyaya iyi zvamungatiudza nhasi?
Hama dzangu, muAfrica muno nemuZimbabwe muno pane nzira dzechivanhu, pane nzira, pane miko, pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nenzira yechivanhu. Kana sina kuita zvinhu izvozvo zvinhu zvinonetsa. MusiNdebele tinoti umulomo womuti womudhara kauweli pasi. Ameno, chishona changu hachina kunaka. Asi zvinoreva kuti muromo womunhu mukuru haurasiki. Saka akati iye chipo chiteza, mukasandira rasira ukoko kwa kubabereki vangu, zvinhu zvichakunetsai munyika muno, zvichanetsa. Saka tinotarisa kuti pane zvinhu zvakawanda munyika muno zvisati zvagadzirwa nechivanhu chedu. Iyi ndimwe imwe nyaya yacho yababa chipo chiteza iyi, nekuti zvinhu zvakawanda. Hongo vanhu vanokuti timaChristians zvekuditi, asi zvechokwadi ndezvekuti Mwari weukuno akatipa nzira dzetu dzekuita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Hongo tingangoomesa misoro zvedu, asi zvinhu zvinongoramba zvichinetsa. Saka nyaya iyi yakakosha, nyaya yekuti mapfupa ababa chipo chitedza aendeswe kumusha kwake, nenyaya dzimwe idzi dzokugadzira vananjelele, madziva enyika yese, makomo enyika yese. Zvakakosha izvozvo. Ndiyo nzira yeAfrica, ndiyo nzira yeZimbabwe.